Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 6 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chaCovid-19 hwakasvika pavanhu zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 7898.
Ndiramberi hatidzokeri kumashure kutyisidzirwa kuti uyai munomuzova vanhu vezanu manga musiri vanhu vezanu. Hakwete hazvo zvakaitika. Takamirira zvino kuti maby-elections aitike tiona kuti vanonhongei vanakupe nanamuna zvokwadi havana chavanowana.
MDC Alliance inokunda musarudzo dzameya dzichangobva kuitwa.
Saka ava vari kuti MDC Alliance havazivi zvavari kutaura nekuti iye wenge wacho last week akanyora paTwitter zvikanzi inini handisi weMDC Alliance ndiri weMDC T2014 structures and ndiri kuenda kuextraordinary congress.
Asi MDCT inoti ndiyo yakakunda musarudzo idzi. Varayiridzi voramba vakatsika madziro achiti havasi kudzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chaCovid-19 hwakasvika pavanhu zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 7898 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachiri mazana maviri nemakumi maviri nevasere sezvo pasina munhu akashaya nechirwere ichi munyika nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi maviri nevana kana kuti 6424 zvichitevera kupora kwevanhu makumi matanhatu nevashanu nezuro. Vanhu vachiri kurwara neCovid-19 vava chiuru nemazana maviri nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 1246. Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nemashanu nemazana masere ezviuru kana kuti 35.8 million. Vafa nechirwere ichi vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru makumi mashanu kana kuti 1.5 million. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezviviri kana kuti 7,682,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvishanu kana kuti 215,000. Bato reMDC Alliance rinoti ratora zvakare chigaro chameya wedhorobha reBeitbridge zvichitevera kusarudzwa kwava munyaradzi Chitsunge sameya pasina avakwikwidza. Sarudzo iyi yaitwa zvichitevera kudzingwa kwevaive meya weBeitbridge vaMogi Ncube pamwe chete nemanga makanzura maviri anoti vaGranja Nyoni naamai Agnes Tore nebato reMDCT mwedzi vapera vachipomerwa mhosva yekusatevera gwara remusangano. Nezuro MDC Alliance yakakunda zvakare musarudzo yameya yakaitwa mudhorobha reGwanda mushure mekunge vanjabulo Siziva vakunda vaAlbert Ndlovu veZANU PF. Sarudzo yekugwanda yakaitwa zvichitevera kudzingwa kwevaive meya vaJustin Mashale nebato reMDCT. Studio 7 yakundikana kubata mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi avanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi munyori anoona nezvematunhu muMDC Alliance vaSeso Zvidzai vanoti hapana chekupemberera mukukunda kwavaita nekuti bato ravo rakagara rakasarudzwa nevanhu kubva pakutanga.
Sarudzo dziri kuitika mushure mukunge vamonzora namai kupe vadzinga makanzelazi zvisiri pamutemo kungoita kushungurudza nokudisturba mafambire amabasa ehurumende dzematunhu kunenge kwakahwinwa neMDC Alliance. So kana zvaitika hazvo izvi tinongoti zvaitika toenda kumaelections kuti basa ravanhu rirambe richindirira mberi, asi hatina chatopemberera apa nokuti tinongoona kutsutsumwa kurimo mukati mavanhu kuti azvomotitorera vanhu vatakasarudza musina kumbodzoka zvokwatiri kuti wakanganisa ichi ko murumboitei. So ndomubvunzo waupi waona kupe iwoyo kuti izvo munodzinga vanhu vakasarudzwa navanhu musina kutaura navanhu vacho vakavasarudza.
Kukunda kwamaita musarudzo uku kunorevei tichitarisawo remangwana?
Vana Monzora nana kupe havazoregika kuramba vachiita zvavari kuita nokuti vakangama kuti havasi vanhu vezanu. In fact vakutofungidza kuti vanhu vezanu vakurwisana nevamwe vavo vamachinja. Tinongona matadai Mwari wapinda mavari vaziva kuti vapanduka, asi savanhu takashinga tiri kuindirira mberi. Tirindira mberi hatidzokeri kumashure kutyisidzirwa kuti uyai muno muzova vanhu vezanu manga musiri vanhu vezanu. Hakwete hazvizvi zvakaitika. Takamirira zvino kuti maby-elections aitike tigona kuti vanonhongei vanakupe nanamonzora. Zvokwadi havana chavanowana.
Takaona bato renyu richikundwa mwedzi wapera musarudzo yameya kumarondera. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Kupe namonzora kumarondera havana narutsigiro rwavanarwo muMDC. Zvakaitika kumarondera ndezvekuti vachiziva kuti maelections akuzonoitika vakatanga vadzinga makanzelas eMDC Alliance akati kuti akakalkulata kuti kana toenda kumaelections vagovhoterwa vachihwina. Zvakadarozvo havana mavhota vakawana, vakatozowana imwe vhoti kuhama dzavo dzezanu.
Vanga vari munyori wezvematunhu muMDC Alliance vaSeso Zvidzai vari parunhare mugweru neStudio 7. Asi mutauriri webato reMDCT vakalipani Pugeni vanoti bato ravo reMDCT ndiro rakunda musarudzo mbiri idzi nokuti vose vamunyaradzi Chitsunge veKubait Bridge pamwe nameya veGwanda vanjabulo Siziva inhengo dzebato ravo. Vapugeni vanoti mapato maviri chete anoteravo reMDCT nebato reZANU PF ndiwo akapinda musarudzo dzemadhorobha maviri aya.
Nyaya yekugwanda nekuBait Bridge haisi kunetsa ka, because you remember kuti kugwanda nekuBait Bridge especially kugwanda pane mapata 2, 1 ZANU PF imwe iMDCT. Saka ava vari kuti MDC Alliance havazivi zvavari kutaura nekuti iye wende wacho last week akanyora paTwitter zvikanzi inini handisi weMDC Alliance ndiri weMDCT 2014 structures and ndiri kuenda kuextraordinary congress. Saka confusion ndeyavo. Isis we are not confused, we will wait. Iye meya vacho vakati aiwa ndiri weMDC Alliance hatichaziva kazvokuita.
Saka muri kuti here MDC Alliance haina vanhu mukanzuru?
Remember kuti kuarare uko pane vame under alliance vari kuPDP, kubulawayo pane vame under alliance vari kuMDC Green ya Professor Ncube. Asi mugwanda neBait Bridge pane MDCT chete, hapana alliance partners uko. Saka ukanzwa mune chiti ndewe MDC Alliance vari kuti ndeve NTCT kugwanda nekuBait Bridge.
Saka vakaramba vachiti ndeve bato reMDC Alliance, muchatora matanho api?
Aiwaka, kana munhu akajoina rimwe bato risiri MDCT anozidzinga iye. Saka handina kunzwa mea wegu Rwanda no wegu petu city neve MTC alliance, but the provincial structure we look into it and watosi muzambuti toita say then toita action is in line with their pronouncements. That end.
Vanga vari mutauriri we MDCT vakalipani pugeni vari parunare ne Studio 7. Zvino hazvina kumira zvakanaka muzvikoro mushure mekunge hurumende yatadza kuwirirana nevarairidzi panyaya dzavo dzemihoro. Uye masangano anomirira varairidzi ave kukurudzira vabereki kuti vabvise vana vavo muzvikoro sezvo vachikwanisa kuwirwa nematambudziko nekuti hapana ari kuvachengetedza. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Muzvikoro zvizhinji munyika muna varairidzi kana kuti mune varairidzi vashomanana sezvo vakawanda vavo vachiti havakwanisi kuenda kubasa nekuti mari dzavanotambira hadzichaita. Nezuro musangano pakati pemasangano ese anomirira varairidzi munyika nePublic Service Commission nemakurukota ezvevashandi vapo mavhima negurukota rezvidzidzo yepasi vaKane Matema hauna chawakabuda nacho. Nekudaro varairidzi vakatora danho rekuti vachara vari kudzimba dzavo kudzamara zvichemo zvavo zvagadziriswa, asi vari kukurudzirawo vabereki kuti vabvise vana vavo muzvikoro vachiti vanogona kuwirwa nematambudziko akawanda sezvo pasina ari kuvachengetedza muzvikoro. Munyori mukuru mune rimwe remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti kubvisa vana muzvikoro kunogona kuita kuti hurumende igadzirise matambudziko avo nekukasika pamwe nekudzivirira kuti vana vasaite nhumbu nezvimwe.
Kuti a lot of girls will fall pregnant, a lot of violence is going to happen. And we are simply saying to my parents, if you love your child, don't check it out. Because what is happening now is going to stabilize. And we are not saying this because we are enjoying it, but we are simply saying the parents must also come and assist our cause.
Zvinonzi vamwe vakuru vezvimwe zvikoro matunhu ese munyika vange vari kuudza vabereki nhasi kuti vabvise vana vavo muzvikoro sezvo kusina varairidzi. Munyori mukuru musangano anomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRapson Chere vaudza Studio 7 kuti nhasi chaiko pane vamwe vabereki vange vari kutovabvunza kuti voita sei nevana vari kuzvikoro.
Saka vazhinji vangu vari kupromisa kuti nhasi vanenge vachidzosa vana kuzvikoro, uye tine maheadmasterwo akatonyorerawo macommunication kuvabereki kuti vange vachitora vana vavo kunyanya vangu vari mumaboarding waya nenyaya yekuti hakuna varairidzi. Saka panguva inoyi vabereki vari mbishiwo kuenda vachinotora vana vavo kuzvikoro kwavangu waya.
Vachere vati vange vakamirira kunzwa kuti chii chabuda kudare remakurukota pamusoro penyaya yavo sezvo makurukota vakasangana navo nemuvhuro akavimbisa kuti nyaya iyi yaizozeiwa mudare nhasi. Mukuru wemubatanidzwa wemasangano anomirira vabereki vemuzvikoro School Development Associations vaBhani Manokore vaudza Studio 7 kuti vane urombo kuti zvinhu zvasvika pazvava pasina kuwirirana pakati pevarairidzi nehurumende. Vati havagoni kutambira chikumbiro chemasangano anomirira varairidzi chekuti vabvise vana muzvikoro vachiti vachaita izvi chete kana hurumende yataura nekuti ndiyo inosungirwa nemutemo kupa vana dzidzo munyika. Vatiwo shure yavo ndeyekuti varairidzi nehurumende vagare pasi vataurirane kuitira kuti vana vaenderere mberi nechikoro. VaManokore vaudzawo Studio 7 kuti vaonawo pamadandemutande akasiyana-siyana pane vamwe vakuru vezvikoro vari kuudza vabereki kuti vabvise vana muzvikoro asi vakati izvi zviri kunze kwemutemo.
Kuti varairidzi vakuru vanenge vari pachikoro havana mvumozve kuti vana endai kuko asina kuzvianzwarwo naminista negurukota redu rezvedzidzo. Gurukota redu rezvedzidzo ndo rinenge rakamirira hurumende, ndo rinotaura kuti aiwa zvikoro zvavharwa nekuda kwekuti madzidzisi hakuna. Saka zvikuru hurumende kana isina kunge yataura yadaro zvinenge zvakaomera even mukuru wechikoro nesu sevabereki kuti isusu hatibvisei vana kana kuti mukuru wechikoro ati hatibvisei vana nekuti handina vadzidzisi. Saka tiri kukurudzira kuti vaivadzidzisi vedu vagara pasi vawirirana nehurumende muzvifambe.
Asi vamajongwe vati havasi kumanikidza vabereki kubvisa vana vavo muzvikoro, asi kuti vari kuvayambira chete.
Vaparents ivayo kana vachitora instruction kubva kugovernment, government iriyo inoticha. Kana vana vake vachidzidziswa naprofesa Mazvina, ngaasitirire zvinotaurwa naprofesa Mazvina. Asi kana vana vake vachidzidziswa nesu isusu, ngatiitire zvatiri kutaura.
Pari zvino, varayiridzi vanotambira mari iri pakati pezviuru zvitatu nemazana mashanu nezviuru zvitanhatu zvemadhora emuno, uye vanoti mari iyi haichakwanisa kuti varambe vachienda kubasa kana kuchengeta mhuri dzavo. Vanoti vanoda kutambiriswa mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora ekuamerica pamwedzi, vachiti ndiyo mari inokwanisa kuti vararame nemhuri dzavo. Vachitaura mushure wemusangano wedare remakurukota, vamavhima vati hupfumi hwenyika huri kuita zvakanaka, uye vanoona paine mukana wekuti hurumende icharamba ichiwedzera mari dzinotambirwa nevashandi vayo. Vatiwo nhaurirano pamusoro penyaya dzemuhoro pasi penational joint negotiating forum dziri kutanga munguva pfupi inotevera yavasina kutara. Zvikoro zvakavhurwa svondo rapfuura mushure mekuvharwa kwemwedzi mitanhatu nekuda kwedenda recovid-19. Vana vanonyora bvunzo gore rino ndivo vakavhura, uye kupera kwemwedzi uno kuchavhura vanonyora bvunzo gore rinouya, kwozoti vamwe vese vachavhura muna mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato guru rinopikisa muTanzania reParty for Democracy and Progress kana kuti CHADEMA riri kushushikana nekumbomiswa kutsvaga rutsigiro kwemiriri waro musarudzo yemutungamiri wenyika vaTundu Lissu, vari kukwikwidzana nemutungamiri wenyika pari zvino vaJohn Magufuli. Sangano rinoona nezvesarudzo muTanzania reNational Electoral Commission riri kupomera vaLissu mhosva yekutyora mitemo inobata sarudzo, kunyange hazvo vanopikisa vari kutambira chikumbiro ichi icho vati hachisi pamutemo, chine rusarura uye hachitambirwe muutongo hwejekerere. Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vashora zvakadzama maitiro eChina ekushandisa dzimwe nyika kuitira kuti iyo China ibudirire hori pamwe nekushandisa chisimba chakavanzwa kudzimwe nyika kuitira kuti dzitambire zviri kudiwa neChina. VaPompeo vataura mashoko aya nhasi pamusangano wevatungamiri venyika dzemuAsia, vachiti America ichaita zvose zvainogona kuitira kuti China isarambe ichisimbisa muitiro wayo uri kutambirwa pasi rose. Kunyange hazvo gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vachiti chirongwa chavo cheTransnational Stabilization Program chakanangana nekudzikamisa upfumi hwenyika chiri kubudirira, zvinoonekwa nekusimba kwedhora remunyika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe ichiri kutatarika zvakanyanya munyaya dzezveupfumi. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nebepanhaure Herald, vaNcube vanoti chikuru chavakaita pasi pechirongwa chavo kuita kuti paparurwe musika wekutengeserana mari kana kuti foreign currency auction, zvavanoti zvadzikamisa mitengo yezvinhu. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, vaDenford Mutashu, vanoti ichokwadi kuti mitengo iri kudzikama.
Zvanga zvaita kuti veruzhinji vemabhizimusi vawane pekutenga mari pasiri pamusika mutema. Mari iyo inenge yaka ichitengeka, uyo wateramisa kuwanikwa kwemari yacho kubudikidzawo nekuteramisa mitengo yanga ichingokwira panguva diki diki. Asi kubva pakazoparwa musika uyu mitengo yakatiteramei.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vanoti ichokwadi kuti pane ziya pane dovi, uye nyika yave kukohwa pakuru mushure mekuvandudza zvinhu.
TSP yakwanisa kudzikamisa zvinhu zvanga zvichiri tamamire nerongo muikonomi yenyika. Marodhi chaiwo chaiwo enyika anga aparara nemapothole, marodhi iwayo akaripewa. Totarisawo kushota nekunetsa kwakuchaita mafuta edzimotikari, petrol nediesel. Asi pari zvino hapana kana munhu anenge achimirira mutsara kuti atenge petrol kana diesel. Totarisawo nyaya yekuintroduswa kweZimbabwe dollar. pekutanga paro rakamboyo tatarika rikanetsika richikwira zuva nezuva kusvikira pazotorwa mamwe matano akatorwa ekukontrola zvanga zvichiitika neblack market yanga ichitungamirirwa neecocash. Izvozvi tiri kuona kuti mari yadzikama yateramira. Transport system yemadhorobha yanga yaparara yanguva yemakombi yevakomana vemusvikasvika nechinechi, asi TSP yakaunza chirongwa chezupko chiri kuti vanhu vakwanise kuenda kudzimba nemutengo wakaderera kwazvo. Hurumende panyaya yecovid yakashandisa dzimwe mari dzema 2% tax aya kuti mahosipito awane mishonga, manesi awane maallowances. Even though mari isinganyatsokwana, hapana mari painozombosvika kuti munhu anotinda wana inokwana.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vanoti chirongwa ichi hachina kubudirira nekuti
TSP yavanove haina kukwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika. In fact ndiyo yakatokonzera bongozozo muupfumi hwenyika. Tese tinoziva kuti musi wa 5 October 2018 inflation yanga iri pasi pe 10%. Kutaura pari zvino right now inflation yakunanambira 1000%. Nekubudikidza ne TSP mitemo yavaita imomo yema 2% yaikonzera kuti kugadzira zvigadzirwa zvidhure, vanhu vokwidza mitengo zvakanyanya. Takanga tine kudzikama kwemari rate iri 1:1 muna October 2018. Asi kutaura pari zvino rate yava kuma 120 yekumusika mutema yemamaket share chaiwo iformal market iri kuma 80%. Todzoka futi panyaya dzavatora dzekuti vanhu vava nemasocial protection. Tichitaura social protection, tikaa munhu wese ane chehoviri ari kuwana zvaari kuwana kuhurumende, kunyanya vaya vanonga vachitambudzika vari kumamisha, vanonga vakwegura, vanonga vari nevanhu vane matambudziko yatingati disability. Asi havasi kuwana izvozvo nekuti mari even mari yavanopiwa yacho haichina simba nenhau yeinflation. Now tikazviongorora, vanhu vakutotambudzika kunyanya havasiri chete ivo vakagara kumamisha, vataa vanhu vari kushanda. Tikaongorora mari dzotambira macivil servants, vataa kutambudzika kutopfuura vanhu vasi kutoshanda nenhau yekuti programu yaisana Minister of Finance iyo yavanonenembera kuti toda tokuita surplus pabudget ravo, asi vanhu vaifanira nzara.
Chirongwa cheTSP ichi chakaparurwa muna Gumiguru 2018 uye chiri kutarisirwa kupetwa muna Zvita gore rino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira vanhu vanoita mabasa ekutakura mbatya vachiyambuka miganhu yenyika dzakasiyana-siyana kuti vaongororwe zvizere zvirwere zvakasiyana-siyana zvinosanganisira chirwere checovid-19. Ongororo yakaitwa nekambani yeVaxi Global inoratidza kuti kune vanhu vazhinji vari kuyambuka miganhu yenyika vachishandisa magwaro eutano avakawana zvisiri pamutemo. Izvo zviri kuita kuti chirwere checovid-19 chienderere mberi chichitekeshera munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMike Hove weStudio 7 naDr. Tinotenda Simemeza pamwe chete naMzvare Tsitsi Sifiali vekambani yeVaxi Global.
Vaxi Global ikambani inobetsera kuverifya mahealth records anotakurwa nevanhu, especially vanhu vanofamba vachienda kunyika dzakasiyana-siyana. Especially nyika yeCovid ino yatiri kutana nayo.
Titsanangurirewo takakunzwai mupitch yenyu muchibatsa nyaya yekuti vanhu vari kutenga macertificates. Titsanangurirewo kuti zvii zviri kuitika mumabhodho.
Zviri kuitika ndezvekuti munhu akafunga kufamba muzuva ranhasi, imwe nguva Cape Tanga, umwe anoti andansiri kutozviziva kuti ndaifanira kutestwa chirwere chakati kana ndaifanira kubayiwa chirwere chakati. Azosvika ndopanobva nevamoti, kana wanga usina kubayiwa kana wanga usina kutestwa, pane vari kutengesa varipo apa ende vari kutengesawo vatoripo because vanenge vakatomirira kutsvaga mari nenzira iyoyo ende anenge ati chipei pane kuenda kunotestwa kana kuenda kunobayiwa. Saka munhu anobva angotenga ipapo obva afamba zvake oenda kwaari kuita.
Mungatitsanangurirewo Dr. Simemeza kuti zvakadai zvinhu zvamungakurudzira here sachiremo?
Zvinhu zvatisingakurudzire zvachose. Nenyaya yekuti isusu nemabasa edu chatiri kuitira mabasa aya ndechekuti vanhu vasawanikwe vachizorwara nezvirwere zvakasiyana-siyana. Saka isusu tinokurudzira kupreventa kurwara nezvirwere. Saka kana vanhu vaakupfeka madocuments, vaakupfeka matests zvino vaizvo zvinozonetsa kuti mahospital edu anozoremerwa nevanhu vachirwara uyezve tinokwanisa kuunza zvirwere kubva kudzimwe nyika dzichiuya kuno kuAfrica kana muno muZimbabwe kana kuti oso tichiendesa zvimwe zvirwere kudzimwe nyika zvinova izvo zvatisingakurudzire zvachose saka tinowanzoda kuti vanhu vaite zvinhu zvakatarwa mumagwaro kuti vasawanikwe vachizorwara nezvirwere zvakasiyana siyana saka that's why organization yedu iri kuda kubetsera kuti zvinhu izvozvo zviwanikwe zviri easier kuwana uyezve vanhu vave neruzivo rwekuziva kuti chakadai chakadai ndochida kana ndichinge ndakutravhela zvese izvozvo tinenge tichizozviwana pawebsite yedu uyezve paapplication yedu unenge uchibetserwa zvakare kuziva kuti kana ndiri kuenda kusouth africa ndinoda zvakadai 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 wobva wazviwana usati waenda
avo vanga vari Dr. Tinotenda Simemeza pamwe chete namuzvare Tsitsi Sifiali vekambani yeVaxi Global vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Akadiko mose muri yeZimbabwe kuti ndimufundisi moyo kuno kuSouth Africa. Aiwa coronavirus tirikiona ikuramba ichingodaro daro asi tinongotenda Mwari kuti zvinhu zviri kupota zvidzikira tichingoona zvakadero. Ndoda kukumbira zvikuru kuvana veZimbabwe samufundisi chairo nditaure mashoko ainyaya yekurwadzikana nezvatiri kuona zviri kuitwa mukati menyika yeSouth Africa matigeri nekumadiaspora kuti kurambana kwevana veZimbabwe kwanyanya uye futi nemaitiro eto vana veZimbabwe kwanyanya kuti vaakukopa tsika dzina kunaka tsika dzakaipa kuti vakadzi vazhinji vakauya kuno nenzira dzakanaka nevarume vavo asi vasvika kuno kurambana kwanyanya nekusarespekitera mukati meimba zvosvika kuti vanhu vasvike pakuurayana mukati medzimba vakadzi vosungira nokuzviparadza nenzira dzinorwadza tichiona nevarume ndizvozvo. Taikumbira zvikuru vana veZimbabwe kuzvigara zvakanaka sekubva kwamakaita nenzira yakanaka uye futi tisatora tsika yenyika ino yatigere nokuti mukati menyika ino mereji zemuna hakuna kungogarisana mapoto chete vazhinji venyika ino pachavo vana baba vana amai vanongosvika vakwegura vasina kana dzimba. Saka ndinongokumbira kuti vana veZimbabwe ngatigonei kuzvidzora nguva dzose uye tide mhuri dzedu tigare zvakanaka kana pane chinenge chanetsa ngatikumbirei Jehovha Mwari vayananisi variko kumachechi ukoni panze dzakasiyana siyana nekuti hazvibatsiri chinhu kutevedzera tsika dzakaipa kuti kana vanhu vakabva vasingatoona vakadzi vakuenda mumabhawa vachiita nenzira dzakasiyana siyana. Saka tinokumbira kufunda nababa wo mugare nekugara nevakadzi venyu zvakanaka chikumbira zvikuru kwazvo pazvirongwa zveStudio 7 zvakafanana chechina zvirongwa zvechina izvi pambotorwawo nyaya dzedzimba nekuti tiri kuona zvishovana vari mudiaspora vatambudzika muchato yapera uye futi nezvirongwa zvichitenderwa nababa wando kupambokudziswa futi nezvedzimba nekuzvirongwa zvinoitika muupenyu hwedu magariro kuna bajonga kati miri nezvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana kuti vanhu vagone kudzidza kuti zvinonzi musha chini kuti kurambana kuriita vana veZimbabwe tiri kunzvimbo ino hakusina rugare hakusina mufaro kwaakubhowa tinongodai mwakudenga akangotungamirira vana veZimbabwe nekuti zvorema zvorwadza kungori kungochemedzana chete.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, vatereri. Muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection, chamunopakurirwa neni Mike Hove, tichange tichitarisa nezvematambudziko aunzwa nechirwere checoronavirus. Tichatarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzedzidzo, apo varairidzi vakawanda vari kuramwa mabasa nenyaya yemari dzavari kutambiriswa. Muri yeZimbabwe, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi na8pm nhasi.
Muchirongwa cheThe Connection na8pm nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. MDC Alliance inoti ndiyo yakakunda musarudzo dzameya dzichangobva kuitwa kuBeitbridge nekuGwanda. asi MDCT inoti ndiyo yakunda musarudzo idzi. Varairidzi voramba vakatsika madziro vachiti havasi kudzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngenxa yomkhuhlane, ngenxa yokuvalwa kwamabhoda, ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi, sithole ukuthi abantu abatsha abaningi inzuzo kade belayo bezisebenza laphana igcine isiphelile, igcine isimile inzuzo leyo.
Ingcwethi ezicubungula ngokwe-COVID-19 eZimbabwe zitshayela ihlombe abasakhulayo elizweni ngoba beyibo abaningi abakhokhelayo kunhlelo zokufundisa lokusiza uzolo ngalesi sikhathi sokulwisana naleli gcikwane.
Sikhuluma ngezikolo eziningi azilababalisi abazabekhangela ukuthi abantwana banjani batestiwe yini i-COVID. I-COVID izaba lokhu esenzekelela isiya phambili.
Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuthi bake bame ukuthumela abantwana babo ezikolo udaba lweholo labo luze lulungiswe. Abaphila ngokuthengisa bathi ukuhlupheka kwabo sokwengezelelwa yikuswelakala kwendawo eziqondileyo zokusebenzela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane phose ezisitshiyagalombili 7898 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Inani lasebesile kuleli gcikwane sebezinkulungwane ezidlula eziyisithupha 6424 labulala abangamakhulu edlula amabili 228. Kuzwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1,518,662 labulala inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lasikhombisa 36,921. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 35,533,953. Abatholakale belalo labulala abedlula isigidi 1,044,884. Kubika abekolitshini le-John Hopkins University laseMelika. Kusenjalo, ingcwethi ezicubungula ezokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe zitshayela ihlombe abasakhulayo beZimbabwe ngoba beyibo abaningi abaphatheke kunhlelo zokufundisa lokusiza uzulu ngalesi isikhathi sokulwisana le-COVID-19. Umnumzana Thando Lwenkosi Nkomo wenhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19 utshele Studio 7 ukuthi kungelani lokuthi abatsha elizweni yibo abaphazanyiselwe impilo yilo mkhuhlane, yena ujabuliswa yikubabona bephatheka kunhlelo zokunceda uzulu ngalesi sikhathi sokumelana le-COVID-19. Asizweni ingxoxo ayiqhubele Mike Hove we-Studio 7.
Abantu abatsha ngokunazelelwa kwami bathintakale esigabeni esithile, esigabeni sokuthi abantu abatsha abaningi bayasebenza ngabantu ababambanisayo. Ngenxa yomkhuhlane, ngenxa yokuvalwa kwamabhoda, ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi, sithole ukuthi abantu abatsha abaningi inzuzo kade belayo bezisebenza laphana igcine isiphelile, igcine isimile inzuzo leyo. Okwenzakeleyo ngalokho kugcine ukuthi abantu abatsha abaningi bese bengasatholi okokudla, abasatholi ukuthi bathole indlela yokuthi baye ezibhedlela bayethole imithi nxa begula, bese bengasenelisa ukuthi bathole ukudla, bese bangasenelisa ukuthi bahambe isikolo. Konke khonokho kwenze ukuthi bakhathazeke emoyeni. Kodwa ngithemba ukuthi njengenhlanganiso besizama lathi ukuthi sisebenzelane nabantu abatsha, sisebenzelane nabantu abaningi ukuthi konke lokhu kunga basukulu zikakhulu abantu abasha.
Bengicela ukuthi utshele uZulu okunenge malana ngenhlelo elilazo njengenhlanganiso ezijonge ukuthuthukisa abantu elizweni.
Ayimfobulawayo ingathi khona ilama ilengatha ezine ezisincedisayo ukuthi sincedise abantu nje. Sila lokatha lelesithi biomedical lapho kade sidinga ulwazi sisebenzisana lezinye nje inhlanganiso ikakhulukhalenye inhlanganiso ethiwa yiTIBA ukuthi sidinge ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti vele itest iCOVID-19 test eyiyo engcono yiphi phakathi kwePCR lalesithi RDT. Then khonapho futhi kubiomedical sithi thina sisebenza ukuncedisa izibhedlela ukuthi zithole imbheda, zithole imithi. So olunye ugatsha lwethu ngolwe esingathi social response lapho esikhangele khona senza umsebenzi lo esingathi psychosocial support ukuthi sikhulisane labantu sibancedise ukuthi bazame ukuthi njengoba bedidekile kangaka bathole uncedo. Khonapho futhi ku-social response sikhangele ukuthi siyabe sinceda abantu ngokudla, sibanceda ngakonke lokho ababe kudinga nje. Then sibe logatsha esingathi ngole behavior change. Lapho esikhulumisana labantu sisibazisa ukuthi kanti vele iCOVID-19 kuyini, kanti vele iCOVID-19 singayilwisa njani. Kuqakatheke ngani ukuthi sigqoke ama-mask, kuqakatheke ngani ukuthi siyenze lokho kuthiwa i-physical distancing.
UZulu kobulawayo ikakhulukazi abasakhulayo bakwamukela njani inhlelo zenu?
Abantu abasha siyababonga kakhulu ngoba ngathi basukumele phezulu. Ngikhumbula ukuthi ekuqaliseni sibili siqalisa lomkhankaso basukumele phezulu abantu abasha bavolontiya ukuthi baphathise lapha nalapha nalapha. Abanye abantu abasha futhi ngiyakhumbula abase-Country Park basukumele phezulu bahle baqalisa la ukuthi bakhankase. Ngiyakhumbula futhi bakhona abantu abasha elobhengula abasukumele phezulu bathi sebebona ukuthi hey bakhona abaswela ukudla, bakhona abaswela lokhu nalokhu nalokhu, but njengabantu abasha kahle nisisukume sincedisane khonapha nje khonapha emphakathini. So ngathi mina abantu abasha basukumele phezulu kakhulu ekulwiseni umkhuhlane we-COVID-19 ebulawayo lokuthi likwenzeni nje ukuthi umsebenzi wethu nje njengayimpo obulawayo kube ngumsebenzi sibili olula kakhulu.
Sigqiba ingxoxo yethu becela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kubontanga.
Kubontanga ebantwini abatsha engingakutsho ukuthi hey madoda lamantombazane into leyi esiphakathi kwayo idinga ukuthi abantu abatsha basukumele phezulu. Abantu abatsha bakhangele bazikhangele bona bazikhangele phakathi. Bengameleli ukuthi khona uncedo luzavela e-America, uncedo luzavela e-Britain, uncedo luzavela, kodwa bakhangele bezikhangele nje abantu abasho ukuthi hey siyakwanisa ukuthi simelane lo mkhuhlane we-COVID-19.
Lo umnumzana Thando Lenkosi Nkomo oyinhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19 ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuba bake bame kancane ukuthumela abantu babo ezikolo udaba lweholo labo luze lulungiswe. Besithi ngoba ukuqhubeka besiya ezikolo kungelababalisi kubafaka engozini yokuthelelana lula umkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo ibimunyethwe encwadini yabo yokwazisa intatheli zindaba lozulu okuphume emhlanganweni abawungene lohulumende ngomvulo wokuhlaziya inkinga ababhekane lazo njengababalisi ezigoqela olweholo ongasaphumanga lesinqumo. Ababalisi bachaya phansi ngenduku besithi kababuyele emsebenzini uhulumende aze azinikele ukulungisisa udaba lwezikhalazo zabo ezibalisa iholo elinganeliyo kanye lempahla edingakalayo yokusebenzisa ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Amandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Wilfred Nyati uchasisa kabanzi ngale nkuthazo yabo kubazali.
Uhulumende kakasilaleli ukuthi esinikeze imali engayenza ukuthi sibe lamahlabuzana okusebenza. Sikhuluma kanje izikole eziningi azilababalisi abazabekhangela ukuthi abantwana banjani bathestiwe yini i-COVID. I-COVID izaba lokhu esenzekelela isiya phambili. Bazali asenzeni ukuthi asigcine abantu ngezempilakahle bazafunda imali ngabakhona kubabalisi.
Umzana Joseph Spanda wasemzini werugare ongumzali uthi okwenzakalayo kubuhlungu ngoba kubuyisela muva imfundo eZimbabwe yona ebingconywa umhlaba wonke eminyakeni eyedlule.
Ayokunye lathi sizazama isikolo lazo zingakhuluma zingakommunicator lathi zisitele lapho ezifuna uncedo khona sizame lathi njengabazali ngoba abantwana phela ngabethu siyafuna njalo ukuba baphephe kulesi sikhathi esinzima.
Kodwa uBishop Raymond Mpandasekwa waseChinoyi usola uhulumende esithi kunje uzulu ongumyanga esethwele nzima ngokuphindiweyo.
When the bishops question the capacity and emotional stability of the government,
ngesikhathi amabishops ebuza ukuthi ziphelele yini kulabo abaphethe ezombuso, setheswa umlando wokuthuka abehofisi kamongameli. Ababusayo bathethiswa mihla yonke, bethukwa ngabantu abakhuluma mahlayana bengasihloniphi lesi sisekelo sombuso. Abantwana kabayi ezikolo ngaphandle kwabalutshwana abalenhlanzi, abagulayo kabelatshwa ezibhedlela. Kodwa inkokeli yethu ibona inhlelo yazo zilungile. Ibumphuphuthi obunjani lo?
What blindness is this?
Esethula umbiko wakhe emngcwabeni kamuyi uBrigadier General Rufus Chigudu eNational Heroes Acre izolo ngomvulo, uMongameli Emmerson Mnangagwa utshele uZulu ukuba into zonke kwezomnotho zihamba ngendlela.
We are enjoying a balanced budget.
Sesizibona izithelo zebudget ezinhle. Siqhubeka sisehlisa indleko eziningi, kusitsho ukuba izimali eziningi seziqondiswe kwezokuthuthukisa umnotho kanye lezokulungiswa kwempahla.
And the gainful production.
Iningi labantwana libonakala lizidlalela emaklasini lasegumeni lesikolo kumbe behlezi duzane laduzane kungalandelwa iziqondiso zokuvimba ukuthelelanwa igciwane le-COVID-19 eze-social distancing bengagqokanga lama-mask. Inhlanganiso ezikhuthaza abazali ukuthi bake bame ukuthumela abantwana ezikolo kwamanje ngezibalisa eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Democratic Teachers Union, Zimbabwe Teachers Association, Zimbabwe National Teachers Union, Zimbabwe National Educators Union, le Zimbabwe Rural Teachers Union. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abaphila ngokuthengisa bathi ukuhlupheka kwabo sokwengezelelwa yikuswelakala kwendawo eziqondileyo zokusebenzela. Iningi labo lithi lilokhu lingakatholi uncedo lwemali abayithenjiswa nguhulumende ngesikhathi ilizwe likuhlelo lokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 olwe-lockdown. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu kwavalwa indawo zokuthengisela ekuqhamukeni kwe-COVID-19 ngombimbitho lonyaka, abaphila ngokuthengisa basebenza nzima ukuthi baziphilise. Iningi lithengisela endaweni ezingavunyelwa ngukansili wakoBulawayo. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, isakhamuzi semagwegwe koBulawayo ophila ngokuthengisa, uthi basebenza nzima ngoba betshona bedlala umacatshelana lamapholisa.
Impilo esinzima kithi njengama-vendors ngoba indawo esasithengisela kizo bathe silokhu singakabiselwa, ezinye vele sezahle zavalwa. Kwathiwa sisathengisele khona sizadingelwa ezinye izindawo. Kodwa nyamangala ukuthi wayi into yangikhona ilokhu iphuza ngoba thina siphila ngokuthengisa. Xa singathengisanga kuba nzima ukuthi siphile ngoba akula enye source of income esilayo. Lokho yikho sokudala ukuthi sicine sesithengisele emgwaqweni. And kulobu nzima esihlangana nabo kakhulu emgwaqweni ngoba makhokhoba babesihlezi ibhobho nanku ka Tesla mapolisa abesihlezi ibhobho ngenxa ye COVID.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi iCouncil isiqale ukunikeza abantu incwadi zama license okuthengisa.
Yes, sizwile sokuthi sokuvuliwe ukuthi abathengisa bahambe baye apply la ma license okuthengisa eDark Moor laphana kumgwaqo Park Street. So nxa bekhona abafuna ukuya apply abahambe khona phana, kodwa esizwile ukuthi lokho kusebenziwa ngama site ya uhambi nje wonke umuntu bayanikana amathuba okuhamba khona ngale.
Unkosikazi Madade Ndlovu olilunga leBulawayo Vendors and Traders Association uvumelana londiweni.
iCouncil isiqalisile ukunika ama vendors ama license, and nxa sesile ama license kusho ukuthi lathi sesile mvumo yokuthi sithengise khonokho esifuna ukuthengisa singela kwesaba ukuthi whether siyabanjwa ngamapholisa or whether amapholisa kamasparadi akhona ukuthi asigijimise lapho esithengisela khona. Uhamba ngamawadi ngamawadi.
Ukansila kaward 1 koBulawayo umnumzana Mlandu Ncube wazise ukuba iCouncil yenza iphutha yaphuza ukulungisa indawo yabantu abaphila ngokuthengisa.
Indaba yabantu laba abathengisayo sithanda ukuvuma lapho esayenza khona iphutha njengomunisipala. Saphuza ukuba sibalungisele indawo zabo eziqondileyo kwakumele sizilungise. Lokhu kwabangela ukuswelakala kwezimali.
Umsekeli wesikhulumeli seCouncil unkosikazi Bongiwe Ngwenya wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 ethi basadingisisa kulabo abakhangele ngokuqhutshwa kwenhlelo zabathengisayo ukuthi iCouncil sihambe yafika ngaphi emizameni yokubaphathisa. Ngesikhathi sisiya emoyeni, imibuzo le ibingakaphendulwa. Kungxoxiswano eyenziwa yiStudio 7 lomphathintambo okhangele amabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ngaphambilini uveze ukuba imali le ibanjwa lugatsha olubona ngezisebenzi lenhlala kahle kaZulu, ethi njalo njengokuzwa kwakhe abugatsha lolu sebeqalile ukunikeza lolu ncedo kwabanye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, ntshaka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ne-COVID-19 esihlasele inkulungwane phose eziyitshiyagalombili zabantu 7816 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni phansi kwe-COVID-19 lockdown. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMaikhobe ngo 8 ntambama.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMaikhobe. Umongameli Donald Trump weleMelika uphindele esigodlweni sakhe eseWhite House izolo ngomvulo ngemva kokuhlala esibhedlela okwensuku ezintathu eselatshwa inhlungu ezilethwe ikwehlelwa yiCOVID-19. Izisebenzi zesigodlo sakhe ezimbalwa lazo zifunyenywe zile gciwane leli sokusele amaviki amane kuphela ukuthi ukhetho lokudinga umongameli luqhutshwe. Oncintisa emele ibandla lamaDemocrats kukhetho lokudinga umongameli eMelika, umnumzana Joe Biden, uchasise kabanzi ngohlelo lwakhe lokubamba ngamandla umuntu wonke ukuthi nxa esiya emphakathini agqoke imask ikakhulu kuzakhiwo zikahulumende. Lokhu kuphume kungxoxo ayenze labezindaba emsakazweni owe-NBC News izolo ntambama. Usaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welemali umnumzana Ba Ndaw usekhethe amalunga kahulumende wakhe angamashumi amabili lanhlanu 25, iningi labo kuyiziphathamandla zebutho ezinika izikhundla zaphezulu. Lokhu ukwethule emsakazweni kamabonakude elizweni lelo. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMaikhobe.
Ingcwethi ezicubungulayo izomnotho welizwe zithi ziyavumelana lokunye okwethulwe ngumphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube embikweni obuveza ukuthi uhlelo lukahulumende olokuvuselela umnotho welizwe olwe-Transitional Stabilization Program luyaphumelela ekufezeni injongo yalo. Kodwa zithi kuningi okufanele kwenziwe. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uhlaziya lombiko ngokuphathelane lezomnotho.
Lezi zimali ungananzeli ilizwe lakithi amaprice besingathi intengo isilakho ukuthi ime okwesikhathi eside endaweni ethile, ikakhulu nxa ukhangela phose amaprice anjengabosinkwa, ompuphu, o-cooking oil njalo njalo. Sibeke sithi ke lazo izinto kuba khona zikhona emashopsi kathesi, kakufanani lalwana umnyaka ka-2007-2008 lapho kwasokusele khona inkuni emashelifini ezitolo. Imali yakhona yiyo abantu abangelayo, abantu kabala mali, izinto baya bezibukele begqoza indenda bezikhangele zikhona phana emashopu. Yebo ye, le exchange rate liyakhuluma ngayo okwakulezi insuku isistaplu sibili, ungananzelela ukuthi sidlala khona lapho kube $1 is to 81 zim dollars besingathi local currency. Khonokho-ke kuliqiniso kakhulu ngoba sokulesikhathi sibili hlezi khonapho. I-local currency yebo sesilayo, izim dollar sitholakala lemabhenki, ngikhuluma nje namhlanje engayithatha sibili ku-ATM, ama-20 ephuma laphana, i-maximum baya besithi 1000 ngeviki.
Umnumzana Angriston Sibanda olwela ilungelo loluntu uthi lanxa okunye okwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube kuliqiniso akukaguquli impilo zabantu.
Lanxa nje ama-exchange rates engahlanyi kangako, kungazani nje intengo lazo zimile, le ntengo elokhe ama-rates ama kubo 80 something, yebo siwabonile mile kusukusela ngoJulayi kuze kube manje, kodwa kakukatshintshi impilo zabantu ukuze impilo zabantu makhaza zibe ngcono. Yikho kulohlupho khona, umuikhonomi usuyenze isefdosi ukuthi ngesilungu self-dollarization, into zonke sezithengiswa nge-US dollar langamarandi kwezinye indawo. So kwenza kube nzima ebantwini abaningi abahola izimdola kumbe i-RTGS.
Asizweni umnumzana Dube ecubungula okunye okumunyethwe ngumbiko kamnumzana Ncube.
Nxa sikhuluma nge-democratization laphana, kusuka kungangithwaka kucace kuhle ukuthi i-democracy yinto enjani akade khuluma ngayo, ukuze ilizwe njengoba sitshiwo laphana ukuthi kule democracy kakhulu esiyenzakele elizweni. Abantu ngananzela esikhathini esiningi nxa bethe bakhulukhuluma izinto uhulumende abona ngazantwa kahambisani lazo, bayabotshwa. Sibabonile abaningi besemajele lapha, amajaha njengabo-Opelchi nobani bani besemajele laphana. Sikhuluma nje kathesi akhona amajaha aloku esabaleka lapha, omzaca, ohanana labanye nje. So ku-democracy laphana ngasithiki box lakhona hayi kusasilela kakhulu. Ku-international relations hayi, sibona ngazantu kulezi nsuku inhlamba lezane bezisiba khona kulwana umnyaka odlulileyo ngalwana umbuso owadlulayo sezinganeno, singathi ukuthi kukhona ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lwamanye amazwe. Infrastructure development yes, ayiboni senzakala khona ngale ndaweni ezisempumalanga kibo Bed Bridge kusiya kibo Harare emgwaqwaneni yalungiswa, kodwa ungakhala ngapha emgwaqo yakithi yabo Bulawayo Kezi, Bulawayo Matopo, Bulawayo Mkayi, Bulawayo Cholocho. Hayi lokhu kunjalo, lathi siyafisa ukuthi ungasigijima siya kibo Cholocho sigijime lathi ngamathuleni laphana, siya kibo Kezi kube ngamathuleni njalo njalo, even ngasiya kibo Nkayi laphana sesidiniwe ngamagodi. So khona phana la ibhokisi lanazalo chiya linjalo. I-social service delivery yela iphosizame nje khonoko ukuthi siyazibone, even i-social protection abadala emakhaya baholisa umpu baholisa umumbu, even emadolobheni nje khonapha sesike sabona, kodwa kuyabe kuqhutshwa kakhulu ngama-NGOs. So lapha singathika nje ukhwethu esingathi uyihafu. Kwi-economic stability hayi, osokungakhwela kuphela ngenxa yokuthi izikolo sezivuliwe mhlawumbe ngama-fees. I-public expenditure kayisho ukuthi abantu sokumele balambe. So laphana lakho siyavuma sithi kule public expenditure equnyiweyo, kodwa-ke ungananzela sibona ngantu kwakulesinye isandla esisuka sibhode ngale sidonse futhi khonokho kuyabe ungantu kuseviwe, ngoba as long izisebenzi zikahulumende zikhala ngendlala zingaholi, thina kithi i-public expenditure sukuqunywa kwayo kasikuboni. As long abantu bedubeka bengakwanisi ukuthi bafinyelele imithi ezibhedlela, budget surplus sizizwa ngayo nsuku zonke ukuthi hayi laphana kule budget surplus, but sesizibuza ukuthi budget surplus ngiyani abantu bona balamba njalo bedubeka. Imithetho enjengabophosa laphana hayi siyavuma, siyakhitshwa sibili, kwangena omowa laphana, labo ayipha laphana sebakhitshwa. Hayi konkana ke izinto eziliqiniso lakho siyakuthika futhi okulibhosi lokho, asithi hayi ube khuluma iqiniso umnumzana Ncube.
Umnumzana Sibanda uyagcizelela,
siyabona sibili ama-political reforms akhona, ophosa labo ayipha
sebe ripiliwe esithemba ukuthi ke inyathela elilandelayo bazaqhubeka besenza ke khona lokho asebe kwenzile ukuthi kutshintshe impilo zabantu makhaza kuqinte imiholo yabantu ihambelane lentengo sibona ngani into ayikhulumayo yonke nje ilihaba lanxa kulaba babe bevalile iyabe ikhanya iliqiniso yikho kusuka kungani kuyaxaka khona khonapho
lokhu kwenzakala ngesikhathi eningi lezisebenzi zikahulumende likhalale umsebenzi ngoba lifuna ukwengezelelwa iholo labanye bekhala ngokusilela kwemisebenzi.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm tholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Bayakhala abantu ngokuvinjwa kokhetho lwama-by-elections okwenziwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga othi lokhu kwenziwa phansi kweziqondiso zokumelana lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 elizweni. Ake sizwe uMnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo oluntu, uMnumzana Dan Moyo webandla le-MDCT, lo Mnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Usithole usungula lengxoxo.
I-constitution yethu is very clear. Chapter 7 wethu constitution uyachaza ukuthi kumele kuniswe njani le electoral act. But mina ngifuna ukukubambela from i-constitution yenawayo. We really talk about into kuthiwa the adult universal suffrage and the equality of all. Ngakho ke abantu kusamase sikhangele abantu beZimbabwe ngihlezi nginje ngakukuthi kulomuntu engamkhethayo umuntu wami lo engamkhethayo usesusiwe ngizamelwa ngubani kusasa angithi ngaso kunjalo sure into esenzakala nje uyazama zwane elizweni akusincedi ngalutho lo kusisele emuva kakhulu into edanisa kakhulu eZimbabwe
ukuthi wenga singathi kephula ngumthetho ngokwethula isinqumo sokuthi kumiswe ukhetho
amanzi ukuthi wathatha ngathi lami nginje so kuyangehlula ukuthi ngichaze kuyukuthi ngoba sikhangele nje sihlezi singabantu eZimbabwe sisebenzisa i-constitution ukuthi yena u-vice president uzathatha ngapha amandla okuthi aguqule i-constitution adeclare yena ngokwakhe ukuthi hhayi akula ma-by-elections azayenzakala shuwa into edanisa kakhulu i-democracy yethu ngendlela ethusayo.
Sathi uba ku-Dan Moyo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi ama-by-elections amisiwe. Kodwa siya-understand i-reason yakhona ngoba igciwane leli le-COVID silibona lilokhu li-spreader and therefore ma kuyukuthi i-reason yakhona yikuthi ba-protect-e abantu ukuthi abantu bengabanjwa leli gciwane. I think he is nezithethekayo kodwa yes kuyadanisa ukuthi ngoba abantu bafuna representation yabo ibe khona eParliament ukuthi bamelwe so the sooner bekwenza lokho kusiba ngcono for uZulu jikelele.
Babuthuma ungakhona njani?
Ngiyajola mthembu njani wena?
Hayi sonke Thuma. Yes siyabona lapha ke sokuthiwa ama by election asemisiwe.
Sekugcwele ngenzondo somali lona akunalinto oluso oluphumayo vele olungabe lusevele nguhulumende akulanto embi ngokuthi uhulumende abe ngama-statutory instruments okugayida izinto ezinjengazo nalezi ngoba i-pandemic leyi asiyonto e-affecta iZimbabwe kumbe iZANU-PF kumbe i-SDC yinto e-affecta amazwe wonke ngakho-ke kusafuze ukubana abantu bekuzwisise ukubana kumele kube nemithetho ezayenza ukubana into leyi isiphunyuke mhlawumbe ingasibhidlizi njengalokhu esikubone ikwenza kwamanye amazwe so konke lokhu kuphuma ngento leyi yi-pre-planning yabona ikophela amakhiwa babesithi kona prevention is better than cure.
Lapho sizwe umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF, umnumzana Dan Moyo MDCT, lo mnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela amalungelo kaZulu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilithulela enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ingcwethi ezicubungula ngokwe-COVID-19 eZimbabwe zitshayela ihlombe abasakhulayo elizweni ngoba beyibo abaningi abakhokhelayo kunhlelo zokufundisa lokusiza uzulu ngalesi sikhathi sokulwisana negciwane leli. Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuba bake bame ukuthumela abantwababo ezikolo udaba lweholo labo luze lulungiswe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Usithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.